Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ndiyo kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Governor weRBZ Dr. John Mangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube voramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru, vachiti hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia ndiyo yopa kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvave kugara zvakabatira hana mumaoko nekutya kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi. Mozvare Mary Mubayiwa vanonzi vabatwa nemhosva yekutyora mutemo wekuroorana kana kuti Marriages Act, vachinzi vakanyepera Magistrate kuti vainge vatenderana kuroorana nemurume wavo vasati vatanga kunetsana, vanova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kuri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru, vachiti hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia ndiyo yopa kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Vachitaura nevatori venhau nezuro vaNcube vakati zvinhu zvinotengwa kuRussia neUkraine zvakaita segorosi, fotereza, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe ndizvo zvava kupa kuti zvinhu zviti dhurei muZimbabwe, vakaramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kwakonzera matambudziko aya. VaMangudya vanotiwo vanhu havafaniri kukurudzira Zimbabwe kuti ishandise mari yekuAmerica chete, vachiti havasi kuzotora gwara iri. Katinzwe hurukuro yataita navo.
Foreign currency should be for foreign transactions. Ndiri chinokwira kuti mari inoenda kumabank. Yano kubank munotode mari foreign currency. Unoenda kuti kutanga mari kumabank kuti chii? Kuti his own import or pay for school fees, pay for their imports and pay for the services, markets, all of them now. What we are saying is that Zimbabwe, we need to know that hatina too much foreign currency ba to monetize our own local currency tenatinayo.
Asi kadzimwe nyanzvimira dzezveupfumi dziri kuti mari yakatomboshandiswa muZimbabwe iyo yekuAmerica izvinhu zvikatofamba.
Kutingatiri panguva yakashandise maus dollars taatina akawanda ba maus acho. That's why taiguma taanonzi mablocked funds. Others call them legacy cash. I prefer to call it blocked funds, but it's a fund that is produce a fund for creditors that were blocked in Zimbabwe because there was no foreign currency during the dollarization era. So kuti taite chinhu chainzi dollars mupepa yainzi dollarization, asi in practice the money was not there, so people confused and we sympathize with that situation between the term dollarization and availability of foreign currency. So during the dollarization era there was foreign number of income totally available.
Mungapa muenzaniso,
if you remember very well, in 2009 in April atanga dollarization massive was serving in the rest of the economy. I bought a marine vouchers and more like coupons. But there's no foreign currency. I'm not going to watch you $100 a month. I drew my vouchers or through my coupons, which they go now to my shops, and then thereafter, Maria Gabangudin, who's a poor Arima, US dollar. But then, Tagasta, El Sanganita, and then the virtual money, the physical money. So the fees, the virtual money, Yadam Okuila, Kukunda, the physical money. That's why it's got to be my block fund. It's got to be my legacy.
And the happy company kunzaya arikugunun'una kuti Zimbabwe inokwanisa kuzobhadhara zvikwereti zvayo.
Nekuti takatata zvekutanga kutenga matiketi kuredzi ayata, takatanga kutata zvekuendeaikuendedze mundege vatoda kuta remit the foreign currency, but the book balance yainzi US dollar. So people muzimbabwe aziva kutangoziva kuti chipanchon the book balance, but book balance iyo yanga sinaa yanga sibacked by the physical money kumanostrol wacho. So first not go backward. So those when we call for kutoda kumaus maus dollars, I think we aren't communicating as much as we should. Otherwise, we are all agreeing that we need foreign currency that are available for foreign transactions. At the same time, we cannot, it is not practically possible. So it's not more about the preference, it's about the practicability. It's not practical.
Governor WRBZ Dr. John Mangujga vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe divi ravo.
Sekuti arabve ndakamboita masvondo apfuura, vamangudya havana dambudziko rakanyanya maringe nematambudziko atiri kuona muekonomi. Matambudziko mazhinji ari kukonzerwa neministry of finance. Saka munhu asina zvaari kunyanya kukonzeresa muekonomi haana masolutions akati mbi aangakwanisa kuisa patable anotibatsira kuti nyika idzikame. Hongu tinoona kuti vari kuedza kumanaja money supply, kuseta matargets pakota yoga yoga kuti mari haifanira kupfuura percentage yakati, say 10% semuenzaniso. Asi zvese zvavanoita izvizvi zvinongoperera musango.
Nechikonzero chei?
Nekuti kubudget raministry of finance kune mari inosvika kuma $300 billion iri under capital expenditure inova 34.2% yetotal budget iri kuenda kuconstruction. Zvinova zvamunonzwa mutungamiri wenyika achitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. At what cost? Hakuna kuenda kamboona pasi rese muecomics kwaishandiswa short term finance tibudisa nebudget kugadzira infrastructure yakaita semaroads nemadam. Zvinoda long term finance, zvoda mari inotora makore 10 kuti ibhadharwe back as a means, and so I think ati mabonds.
Zvine dambudziko reizvi.
Saka zvimirirano zvekuti vanhu pavari kupiwa mari iyoyi nehurumende, ivo macontractors acho vari kushanda mugrounda, vanonzi nyika iri kuvapa nevene vayo, vanochitora mari iyi voenda kumusika mutema, unotenga chii? Foreign currency. Nekuti hadzisiri ngirosi, vanotodawo mari yakaomeswa. Saka ndo pari kuzonopamuka mvura manje papombi yavo Mangudya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Muzvare Mary Mubaiwa vanonzi vabatwa nemhosva yekutyora mutemo wekuroorana kana kuti Marriages Act vachinzi vakanyepera magistrate kuti vainge vatenderana kuroorana nemurume wavo vasati vatanga kunetsana, vanova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Magistrate Valazini Ncube vati zvapupu zvakapa uchapupu hunosungirira Muzvare Mubaiwa nemhosva. Hatina kukwanisa kubata magweta Muzvare Mubaiwa anosanganisira amai Beatrice Mutetwa, asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo uyu. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International neFoundation for Human Rights anoti zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kuSouth Africa zvave kugara zvakabatiraura mumaoko nekutyira kurwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zvichitevera kupondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati munyika iyi svondo rapera. United Nations yakashorawo kupondwa kwavanyati avo vave kutarisirwa kutakurwa mangwana kuenda kunoradzikwa kumusha kwavo kuZimbabwe mushure memunamato muJohannesburg. Hama dzavo dzinoti ndivo vainge vakatobata mhuri vachishanda vari kuSouth Africa. Nyaya yekurwiswa iyi yapa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvide kudzokera kumusha. Vamwe vari kuti vave kuda kudzokera kumusha ndivaEmmanuel Zinja avo vakatemwa nematemo nemakano kuWestern Cape nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa vachipomerwa mhosva yekutora mabasa ezvizvarwa izvi munyika iyi. Vazinja vanoti uo vari kufara nekutenda Mwari nevateereri venhepfenyuro yeStudio 7 sezvo veruzhinji vari kuvafonera nekuvatumira rubatsiro rwemari yekuti ivo nemudzimai wavo vadzokere kuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Musanganyauye weStudio 7.
Pakabuda nyaya yangu pa studio yekutsvaga rubatsiro kune vakatibatsira pari zvino takapiwa 2000 rands nevamwe vari kuchiporomisa kuti vari munzira kuuya nevamwewo vakatiporomisa transport kubva Cape Town kusvika kuHarare ini nemudzimai wangu free of charge. Saka ndinotenda nerubatsiro rwenyu mhuri yeZimbabwe. Ngazvirambe zvakadaro vana veZimbabwe, ndinotenda nerutsigiro rwenyu.
Mave kunzwa sei pari zvino?
Pari zvino ndiri kunzwa hangu kuti zviri kuchinja. Maronda ndakakuvara ari kupora kunze asi mukati haasati anyatsokupora zvavo.
Urongwa hwenyu hwakamira sei masvika kumusha?
Nechivimbiso chekuti kana tazoenda kuZimbabwe handisati ndave nesimba rekuti ndinyatsoshanda mabasa anorema. Ndezvekuti kana tasvikawo kuZimbabwe mudzimai wangu ndiye achangoitawo zvegadheni. Inini ndakazororawo hangu kuti ndinzwe kuti muviri wangu uri kudzokedzana zvakadini.
Kumusha ndekupi uyezve mhuri yenyu yakakura seiriko?
Kumusha ndiri kuenda kuMondorongezi Resettlements. Kumusha takasiya vana vatatu. Ndiko kumusha kuMondorongezi Resettlements ndokwatinoenda.
VaEmmanuel Zinja vachitaura vari parunare kuWestern Cape naMarvelous Musanganyauye weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakabatana nevatungamiri venyika dziri muSadak Troika uye dzakatumira mauto kuMozambique kunorwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado pamusangano wakaitwa padande mutande. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa ndivo vaive sachigaro. Mumashoko kuvatori venhau, Sadak yakati ichibatsirwa nemauto eRwanda yakwanisa kudzikamisa zvinhu mudunhu iri kunyange hazvo paine kurwisana pano neapo. Sadak inoti yave kusimbaradza nyaya dzekusimudzira dunhu iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University kwaMutare Dr. Iris Shiripinda.
Shiripinda, ndimi muri kuborda reMozambique. Troika Summit, zvii zviri kumbonyatsoitika kuMozambique uko?
Chokwadi chiripo ndechekuti raiva utungamiri weSadak waida kumisa mvunga mupopoto dzinoitika munyika yemuMozambique. Vaizomisa, asi ndinoona sekunge zvinonzi kune vamwe vanotodya nekusagarisika kwaita nyika iyi. Kutozviringika kwaichaita ikoko kune vanodya nazvo, saka vachiramba vakanyarara. Nokuti chokwadi tichinokeuka makore aya, hondo yeMozambique painge yakuda kupfuura ichiyo nemuno muZimbabwe. Mutungamiri wenyika yedu makore acho iwayo vakasimudza musoro ana Beira Corridor, vakaona kuti vatumidzira mauto edu akamira-mira shuwa zvikamira. Saka apapa tinomboshama kuti aiwa chiko chiri kumboitika? Utungamiri hweSadak hwaita seiko kana huine chido chaicho chaicho hunogadzirisa? Saka ndinofunga zvinhu zvavakutoda kuti zvo vamwe ava vakamirira senge maHuman Rights Watch vangu vachisimudza musoro vachitaura nezvazvo, maCivil Society Leaders vachisimudza musoro vachitaura nezvazvo vachichema nazvo, nekuti onai ato makore nemakore aparadzika.
Iyo Troika basa rayo nderei takatarisa Africa nezviri kuitika izvi?
Musangano watingati uripo pakusungiridza runyararo nekudzivirira nyika kubva kumhando. Saka na tichitroika pa mamembers vetroika ari kumita vanofanira kunge vachitaura nhau dzinoita kuti tambe tiine mugwa tiine runyararo muregion yedu yeSadak. Ende dzimwe nguva ndofunga kuti vanoda kuti vambotifungei zvakare, kuti vambotifungei zvakare kuti kana chitora zviri nyararo tokutaura zvei kana vanhu vachitori kuiswa kusouth africa zvinoreva kuti hakuna runyararo zvinhu zvinokwanisa kuita kuti zvikonzere kusagadzikana kwenyika dziri musataki saka kana vanhu vachimita patroika apa pavari kusangana patroika tinotarisira kuti vanenge vachifanira kunge vachisimudza nyaya idzodzo kuti onaiwo zviri kuitwa zvizvarwa zvezimbabwe onai zvazviri kuita ava vamwe vakutanga kusvotwa nezviri kuitwa kusouth africa zvichazokonzeresa kuti vanhu venyika ivo vasange vachigarawo zvakanaka vemazimbabwenzo havashandziwo zvakanaka kwakaonawo masouth africans zvinhu zvakadaro
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paafrica university kwamutare dr iris shiripinda vari parunare kwamutare kwakare naivan zininga westudio 7 Vagari vemudhorobha remasvingo vatosvorana nekanzuru yavo iyo yavari kupomera mhosva yekuisa upenyu hwavo munjodzi mushure mekupedza mavhiki anodarika maviri vachiwana mvura yakasviba mupombi dzavo Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemusha wekurujeko, muzvare Cecilia Makono anoti vave nenguva yakareba vachiisa zvichemo kukanzuru kuti mvura iri kubuda mudzimba yakasviba asi vakuru vedhorobha iri vari kuisa zvimiti munzeve.
Dambudziko remvura iri kuya yakasviba ratova nemavhiki anopfuura matatu apa kanzuru taizama kuti titaure nayo asi hapana mhinduro yatakakwanisa kuwana isu sevagari takutotya kuti tishandise mvura iyi kana kuimwa chaiko nokuti hatizivi kuti inenge yakatinakira here pautano hwedu apa mabhiri ari kuya akakwira tichibhadharazve mvura iyoyo inenge yakasviba saka dei vakwanisawo kuti vagadzirise dambudziko iri kuitirawo kana utano hwedu isu sevagari
Ambuya Ropofadzo Tabe vekumucheke D vanoti chiri kuvarwadza inyaya yekuti kanzuro haisi kuvaudza kuti chii chiri kunetsa
kuti izvezvi kuti titi nemarets atinobhadhara kuti gotenga mvura yokumwa zvinobva zvatotiremera hatichazivi kuti sevagari kuda tinoshandigwa mukanzuro medu navanhu vasiri qualified zvoita sekuti pamwe davakatenga mapepa kana kuti pane imwe agenda yavo yekuti vade kutiuraya zvava kutotisiririsa izvezvi hemba dzichatombotocheni
meya weguta remasvingo vakulen maboke vati vane hurombo nekubuda kwemvura yakasviba izvo vati zviri kukonzerwa nemapaipi akadhuka ayo kupinza jecha mumvura uye vari kugadzirisa dambudziko iri vakakurudzira vagari kuti vambomira kunwa mvura iyi
mapaibhesi avo akaitika paunderground saka akanonoka kutitektiva mvura yakanga yokupinda yakanga yapinda nejecha thats why mvura yakazobuda iri colored thats why ine certain area futi inobuda mvura iri colored mumaareas asiri africa saka as of now vari kugadzirisa problem iyoyo from limely town reserva ratodzimwa neriko sana muchekedhi kuti vagadzirise maproblems iwavo emapaipi akabhesi as of now iwould advise maresidents kuti anoida angomira kuti kupedza process yekuti mvura igadzirizanazoshandisa mvura iri
asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari remasvingo united dresses and repairs alliance kana kuti mura muzvare rumbidzai magurupira vapikisa meya vachiti dambudziko iri rave nenguva yakareba risina kugadzirwa
section 77a inoti vanhu ngavawane safe clean and potable water manje manje tinonzwa muno mumasvingo vanhu vava kuchema nemawaterborne diseases ngavasavhara vanhu kumeso ngavataure vanhu chokwadi nenguva mvura ina alternative vanhu havangaite 3 weeks vachiwana mvura yakasviba
muzvare magurupira aenderera mberi achiti kanzuro inofanira kukoshesa upenyu hwevanhu nekudaro inofanira kugadzisa dambudziko iri nechimbi chimbi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden varugadzirira kutumira zvimwe zvombo zvehondo zvekubatsira Ukraine kuti irwise mauto eRussia ayo ari kuedza kuipamba. VaBiden vanoti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kupara mhosva dzehondo dzinozogona kuita kuti vamiswe pamberi pematare nekuuraya kunonzi kuri kuitwa vanhuwo zvavo nemauto eRussia. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kukumbira zvombo zvekuti mauto avo akwanise kurwisa Russia. Vachitaura one zuro mnyika yavo vaputin wakati naurano pakati penyika yavo ne Ukraine dzakundikana nekudaro vavekuenderera mberi nehondo. Mauto emu Israel arikuenderera mberi achitenderera munzvimbo ye West Bank muPalestine mushure mekunge zvarwa zveIsrael gumi nezvina zvaurayiwa mavhiki apera. Mauto emu Israel aya anoti asunga vanhu makumi maviri vari kupomerwa mhosva dzekuuraya zvarwa zvenyika iyi. Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvizive kwazvakabva nekubatsira kukurudzira nharaunda dzazvakakurira. Muzvinafundo Masocha vanoti vari kubatsira vagari vekumusha kwavanobva kumasvingo nemvura yakachena, mabhizimisi ehuku, nguruve nekukurudzirawo kubatana vachishandisa mitambo. Katinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Kumusha ndo kwamurinye kumasvingo just after Kyle Debo. Kwatinoita zvakawanda chaizvo kubvira kubhadharira nherera dzange dzisina vanopinza chikoro. Zvizobvirapo nokuzoenda kumaraini kwangu chaiko kwandakazvarwa kusisina amai nababa. Asi kuti vari kwevavo ndo vandoti pachivanhu ndo vabereki. Saka ndakavaisira mvura, kwete chibhorani chete chinongobudisa mvura ipapo, asi kuti more than 2 kilometers pakati pachinge paine matepi. So kutaona haya anenge achida namatengi maomba aya anobata mvura nokuti nzvimbo yakaoma chaizvo iyoyo. Zvekare ndakaona kuti vanhu tibudirire, kuti kumusha kubudirire, vakadzi vanofanira kunge vari vanotanga kubudirira. Vakadzi vakatitiwo vanodawo maproject havanoita, nokuti kana kuchikoro mwana akashaya uniform kana bhiro haendi kuna baba, unoenda kuna amai. Vakati vanoda huku, saka maraini akasiyana siyana takavatengera huku ne50 kg yechikafu chacho kungovatangira chete, vobva vasumukawo kubva ipapo vachienda mberi. Tikatangazve mitambo yebhora kuvarume, tikazoona kuti aiwa tinongofunga varume chete kana kuri kutamba, madzimai anozvidako. Saka ndakatenga mabhora uno kuAmerica anosvika 50 ndikaenda nawo namauniform acho pamwe chete nepembe dzacho nokunopawo madzimai kuti fomai matimu enyu kubvira kuvana vadiki kusvika kuchemberi chaidzo dzinogona kugamba mabhora. Varumewo vane zvavo, vakadzo vane zvavo.
Munoona sei kuti mabasa amuri kuita aya ari kubudirira here kana kuti kwete?
Pandinoenda muna June naJuly vanenge vachida kunditambira tobva taita macompetition ipapo pamatownship. Macompetition apa matownship iwayo akanaka nokuti anounza vanhu vanenge vaine zvimari zvavo votengawo mabhizinesi imomo. Saka chinangwa chedu ndechokuti mabhizinesi iwayo ngaachifungavo maraini iwayo. Havanenge vari kwechongotora mari dzavanhu chete, asi kuti vanozokwanisawo kuzodevelopawo zvimwe zvingadiwawo maraini imomo, kana kupinza mwana wechikoro hwani hake, kana kutengawo bhora kana hwani hake. Ndiri kuna vamwe vanodawo zvenguruve, takavatengerawo zvavaida panguruve izvozvo kuti tikwanise kusumudza maruzevha, nokuti ndiwo atakabva tose kana isu takazvarwa wamutaudi. Asi madzibaba namadzibaba edu akabva kuruzevha. Zvekare kuruzevha ndiwo kunobva zvikafu zvizhinji zvatingava tinodya mumaguta imomo.
Kune vamwewo vakateerera vangange vari kunze kwenyika vangatiwo ndingabatsire sei, mungavakurudzire kuti chii pari zvino?
Chandingavakurudzira ndechokuti munhu wese zvake chero kwaari tine mikana yokubetsera varombo chero vari kunzvimbo dzavo idzodzo. Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika zvokuti munogona kumadzimai kunyanya ndiwo anosimbisa nyika, ndiwo anosimbisa misha kuti chii chavanoda. Ruzhinji rwacho vanoda maprojects akaita saana huku iwayayo, haatombodhuri. $100 chaiyo kuAmerica inokwanisa kutenga huku nechikafu. Zvekare tinogona kudzokera kumba kutoona dambudziko chairo chairo ravainaro nderipi. Ruzhinji rwacho kumamisha idambudziko rokubatana kwavanhu vachimbofungira zvakasiyana-siyana. Ngatitange mitambo yakasiyana-siyana inoita kuti vana vasaenda kumadrugs, inoita kuti vanhu vasazomirana birana, inobatanidza vanhu. Hapana chinhu chatatamboita muZimbabwe kana nyika pasi rose vanhu vakabatana chikatadza kubudirira zvekare isu tiri uno tinokwanisa kuita pazvikoro zvatakapinda ngatiinde ipapo tinge takabata kana chimwe chimwe zvacho kana kungondopinzawo mwana umwe chikoro zvekare programu imwe yandakataka zvekare kuchikoro chandakapinda chesekondari kumaruwa iro teacher appreciation yaidaitwawo kuno kuamerica kwandinoenda ndinoendawo kana ndakabata shuga zvayo yokukurudzirawo maticha nokuti tingakwanisa kuita zvimwe zvese kuvanhu kwese kumaraini kwese asi ngatizive kuti musimbo wedzidzo ipi zvayo nyangwe yatiri kushandisa uno inobva kuna ticha
avanga vari chizvarwa chezimbabwe chinodzidzisa kuohio muno muamerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare namavelas muhlanganyauye westudio 7 vari kuohio kwakare munhau dzemitambo makundano makuru emutambo wegorofu ezimbabwe open adzoka kwapera makore matatu asina kuitwa vatambi vachitanga kunyoresa kukwikwidza nhasi Mike Kariati anotipanya inotevera
makundano aya ari kudzoka aine mari inoita iyo mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana mashanu zvemadhora emuzimbabwe apo achaitwa muna chivabvu asi achakunda kana asiri wemuzimbabwe achatambidzwa mubayiro wake nemari yekunze kwenyika vachitaura nhasi mangwanani paparurwa makwikwi egore rino aya vari kuisa mari makwikwi aya vawebhusa rusere vebhanga reFBC Holdings vanoti vatambi vacharwira mari yemuzimbabwe iyo vapa vari kuronga zvemakundano aya Zimbabwe Open yakapedzisira kuitwa muna 2018 ndokumiswa nemhaka yekuoma kwehupfumi munyika pamwe nekusakupararira kwechirwere checovid-19 vari kuronga makwikwi aya vamichael mahachi vanoti vari kutarisira vatambi zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri munhandare mbiri dzechapman neroyal harare
tirikutarisira 192 players pa192 players ipapo pane vatambi vanobva kunze kwenyika nevatambi vemuno muzimbabwe nevamwe vatambi vachabva kune dzimwe nyika dziri muafrica mucontinent neafrica
vamahachi vanoti vamwe vevatambi ava vachabva kueurope nekuamerica sezvo zimbabwe open iri muhurukuro dzekupinda mueuropean tour gore rinouya
saka tiri kutarisira vanhu vachabva kunyika dzakawanda makore mazhinji taivenge tine vatambi vainyanyobva kusouth africa but gore rino vatambi vari kubva kwese kwese kueurope kuamerica kuasia saka unenge uri mutambo mukuru
zimbabwe open inhengo yesunshine tour iyo ine muzinda musouth africa mukuru wesunshine tour vagary todd vanga varipowo paparurwa makundano aya zimbabwe open iri kutanga musi wa16 chivabvu ichipera musi wa22 chivabvu sekutaura kwavamahachi
makundano aya ari kutanga musi wa16 may unonge uri muvhuro 16 may tichatanga neyatinoti qualifier vatambi vasingakwanisi kunge vari muchikamu che192 vachakwikwidza kuti vapinde mu192
vatambi vatatu chete vemuzimbabwe Anderson Rusike Mark McNaughty naNicky Price ndivo vakatora mukombe uyu kubvira muna1986 apo makwikwi aya akavambwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
muchirongwa chedu chediaspora forum chatinotaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika nhasi tiri kutaura nezvekusagadzikana kwezvinhu kusouth africa uye hondo iri kuukraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murayiro zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele
soko izika.